Chaimbeze chinopuswa vanogara kwamudzimu kuurungwe vanotengesa uswa mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai chinopuswa avo vakatanga kutengesa uswa makore 15 apfuura vanoti vanowana mari inosvika $30 pasvondo iyo vanoraramisa mhuri yavo ine vana vashanu. Vanoti vangadai vachiwana mari yakawanda asi vanotenga vave kuita vashoma, zvave kuvamanikidza kutengesa uswa hwavo nemari shoma kuti vakwanise kutenga sipo nezvimwe. Mumwe mugaro wekumakuti amai Margaret mupanda guta vanoti kurarama kwavo kwose basa ravanoziva kutengesa uswa. Amai mupanda guta vanoti bhizinisi rekutengesa uswa radzikira zvakanyanya nekuda kwekuderera kwevanoshanya munyika kana kuti matories. Ambuya mupanda guta vanoti vaigamuchira vaishanya ava vaivaka dzimba dzaipfirirwa neuswa idzo dzaifarirwa zvakanyanya nevaishanya ava. Amai chedza zvikomborero vekunyamakati vanotiwo vanowana mari inosvika $40 ekuAmerica iyo vanoshandisa kutenga zvekudya zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora, sipo, munyu nezvimwe.
Pagetinorima chatinotenga isipo mafuta pamwe pachotengetarimawo kana zvazvishoma towedzera nesautiwo nezvimwewo zvokushandisawo kumumba medu kuzora mafuta.
Mutauri webazi reEMA mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nariswa vanoti vanokurudzira kuchekwa nekutengeswa kweuswa vachiti zvinoita kuti vanhu vachengetedze masango sezvo vachiwana raramo kuburikidza nekutengesa uswa. VaNariswa vanotiwo kuchekwa kweuswa kunoderedza kutsva kwemasango uye vanoti EMA inopa rutsigiro rwemajeko ekuchekesa uswa kune vanenge vachida.
Rajena seEMA tinokurudzira zvikuru communities kuti vaite maprojects akafana nekucheka uswa vachitengesa. Maprojects ozvakare akafanana nekuti macommunities vagare vagadzire atinoti mahay bales ekukohwa uswa kuti vozopa mombe paipatinenge tamuchirimo. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti iwo uswa ndo unopa kuti moto wemasango utsve tirasikirwe nenziyo, dzimwe dzenguva tirasikirwe neupenyuwo zvakare. Saka macommunities vakaita maprojekt iwavo zvinodzora uwandu hweuswa hunotsva hwatingati pachirungu fuel. Ende zvakanakirawo zvakare nyaya yekuti vabereki vagari varimi vanenge vakuwanawo chouviri kubva kuuswa uhu.
Uswa hunotengeswa uhu hunenge hwamera mumadhunduru muminda nehumwe hunenge hwamera mumasango. EMA inokurudzirawo kuti vanhu vacheke nekuchengeta uswa hwekuzopa mombe kana kuti hay bales sedanho rekuderedza uswa hunotsva. Bandiko iri ragara richikurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda richiti rinoshushikana zvikuru nekupiswa kwemasango izvo rinoti zvinokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe nezvipfuwo. Kupiswa kwemasango kunonziwo kunovhiringidza zvirimwa muminda pamwe nekuparadza mafuro ezvipfuwo. Mwedzi wapera EMA yakazivisa kuti matunhu ese emumashonaland pamwe nemanikaland nematebeleland north ane mikana yakakura kwazvo yekukanganiswa nemoto yesango munguva dzekupisa kwekunze uye inoti iri kushanda zvakasimba kupa vagari venzvimbo idzi zvekushandisa mukudzima moto nekucheka uswa uye inokurudzira kugadzirwa kwemakombe ekurasira dota iro rinogona kunge riine moto unogona kuzokonzera kutsva kwemasango. Vaputi vefodya vanokurudzirwawo zvakare kuti vadzime zvigusvanu zvefodya vasati varasa sezvo izvi zvichizogonawo kufutidzwa nemhepo zvopedzisira zvapisa masango. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.